Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 26, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vamwe vaimbove vakuru vakuru mubato reZANU PF avo vakasungwa svondo rapera.
Vachombo vangu vakaadmitwa parirenyatwa. Sekutaura kwavo vanotivo vangu vari blindfolded uye vanotaura ivo kuti vangu vachirohwa.
Vanhu vakawanda vanoti vane tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nekukurumidza munyika zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika mutsva. Vamwe vedzisvondo votambira netarisiro kugadzwa kwavaMnangagwa semutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa vamwe vevaimbove vakuru vakuru mubato reZANU PF ava vakasungwa svondo rapera. Munyore mukuru wesangano iri Dr. Evans Masitara vanoti sangano ravo rinoshora zvakasimba zvakaitwa nemauto nemapurisa kuvasungwa. Uye vari kuedza zvikuru kuti vapiwe mvumo yekuzvionera voga vasungwa ivavo sezvo vainzi havana kubatwa zvakanaka pavakanga vari muusungwa umo vanonzi vakashunguruzwa. Tanonoka Hwande weStudio 7 abata Dr. Masitara ava vari kushanya kukinya nezvebasa kuti tinzwe zvisiri kuvafadza.
Chatisiri kufara nacho pane maaccusation ekuti pane vanga vamburi kuZANU PF vakabatwa nemauto vakatorwa kudzimba dzavo hameno kwavakaisiwa. Futi pane maaccusations ekuti vanhu ivavo vakarohwa kana kutochewa. Saka isusu tenge tichiti no, despite situation, mutemo wenyika mukuru constitution unofanira kurespectiwa nekuti maaction akadaro anenge asiri in line neconstitution yedu.
Pane umwe wavo wamamboti maona here?
Vachombo vangu vakaadmitwa parirenyatwa. Sekutaura kwavo vanotivo vangu vari blindfolded uye vanotaura ivo kuti vangu vachirohwa.
Pari zvino munoziva kuti vakadii?
Vainzi vakaenda kucourt nezuro, you seem to be in good health. Saka vakaiswa murimand. But mune zvese zvinenge zvichiitika isu apiredi inenge iri yekuti mutemo utevedzerwe, vanhu vasaite zveretribution.
Pane vamwe vamakanzwa nezvavo?
Vamwe vacho hatina kukwanisa kukonfirma, asi kuna anonzi Chipanga uyo angambori kuyouth unonzi futi anga ari musame situation, although tisina kukwanisa hedu kuita access naye.
Pane wamakataura nayewo here muhurumende pamusoro pevanhu ivava?
Senhenkire nyaya yanga ichangoitika tanisati tatichawana mukana wekutaura navo, asi vamwe vatinoshanda navo veLawyers for Human Rights ndo vanga vachiti vanga vamboengeja magovernment authorities pamusoro penyaya iyi. Saka isu kuotarisira kuti nemande tichaisawo formal requested yekuti tiwane access kune vanhu vese vakasungwa paperiodi tione kuti pane mamedical vane mamedical needs here avanawo. Sezvatoziva vanhu vanogona vane mishonga yavanenge vachimwa, asi ukangotorwa pamba zvekujumiwa unogona uve wakatokangamwa mishonga yako kumba. Saka tinenge tichida kuti tiite medical assessment kuti tione kuti pane rubatsiro rwatingavape.
Mubasa renyu umu hurumende yanga yachimboshandavo nemi here? Yanga yachikupaiwo here mvumo yekuti muone vanhu vamunenge mune concern navo?
Muzimba Zimbabwe yapfuura zvanga zvichinetsa sezvamuona pane nguva iya ye-2008 election pakaita violence re-extreme pakakuvara vanhu vakawanda vataitira kuaccessa pane mahedhos saka isitarisiro yedu ndeyekuti zvatatanga new dispensation iyi tisarambe tiri mukuita makadaro marights emunhu wese ave anorespektiwa kungave nyangwe munhu wacho asiri kuwirira nehurumende yekutonga mazuva iwawo marights emunhu wese ngaarespektiwa
avanga vari munyori mukuru wesangano rezimbabwe association of doctors for human rights dr evans mastara vari parunhare kunairobi kukinya natanonoka hwande westudio 7 vanhu vakawanda vanoti vane tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nekukurumidza munyika zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vaemarson munangagwa semutungamiri wenyika mutsva mutoro wedu wenhau arthur chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vakawanda vevanhu ava vanoti dambudziko guru ranga ratarisana nenyika utongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe wavanoti veruzhinji kusanganisira dzimwe nyika vainge vasisina chivimbo nahwo kunyange vashandi vemumakanzuro akawanda vainge vasatambire mari dzemihoro vanhu vachitadza kuwana mari dzavo kumabhanga ukuwo vashandi vehurumende vainge vasazive zuva ravanotambira mari yavo zvairatidza kuti hurumende yakanga isina urongwa hwekupedza matambudziko munyika nechimbi chimbi mumwe mushandi wekanzuro yekariba vafish mucheza vanoti vave negore nemwedzi mitatu vasingatambire vane tariro yekuti vave kuzohora nekuda kweutungamiri hutsva mumwe mugari wemuchinhoi vapanashe tsomondo vane bhizinisi rekutengesa midziyo yekuvakisa vanoti vari kutarisira kupera kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhangi mumwe mugari wekualaska vaedmore mazarura vanoti vanhu vachanyatsoona kusiyana kwavamunangagwa navamugabe nekufambiswa kwesarudzo munyika vamazarure vanoti nyika ine nhoroondo yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo nekudaro vanhu vakawanda vakatarisira shanduko pamabatirwo esarudzo kubvira mukutsvaka rutsigiro kana kuti kukambena kusvika mukuburitswa kwezvinenge zvabuda musarudzo kana kuti marizauts
time tine nguva pfupi pfupi tisati aenda kumaelections saka ivo mahendirira avachaita maelections mabatiro avachaita maelections kubvira conduct yavo nemarizauts acho ndo achaonekwa unhu hwavo chaihwo chaihwo
vanoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vajohn marava vanoti vanhu vave netariro yakakura muna vamunangagwa nekuti ivo nemauto vakakwanisa kubvisa vamugabe pachigaro izvo zvaidiwa neveruzhinji munyika zvinova zvakatadzwa kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika akaita seMDC inotungamirirwa navamorgan tsvangirai
isusu zvataida kuti iye tsvangirai azviite ndozvazvoitwawo nemauto tose takutotarisirawo kuna ivo vamunangagwa kuti pamundu vachanzotisvitsawo kwatoda kuti tisvike kwacho kwataitarisira kuti iye morgan tsvangirai achatisvitsa
vamarava vanoti kuperera kwavamunangagwa mubasa rekushandura hurumende kuchatanga kuonekwa pavachasarudza makurukota avo svondo rino
tichatozoona neivo vanhu vavachasarudza paministers avo pane vamwe vanhu vatinotoziva nakudhara kuti nhingi nanhingi vaitadza kunyatsoita basa mushe pagavhumendi yapfuure
nekuda kwekuparara kwezvinhu zvakawanda munyika zvinosanganisira upfumi hwenyika kushayikwa kwemabasa kuparara kwezvivakwa nemigwagwa pamwe nenzara yanga yatekeshera munyika vamwe vanoti vamunangagwa vane mutoro wakakura nyika isati yaenda kusarudzo gore rinouya asi vamwe vanoti vamunangagwa vanofanirwa kupiwa mukana sezvo vakatanga basa ravo zvakanaka nekushamwaridzana nenyika dzaivengwa navamugabe dzakaita sebritain neamerica uye vanozivikanwa kuti vakatungamira chirongwa chemaguta checommand agriculture zvakanaka gore rapera izvo zvakapa varimi vakawanda goho rakawanda ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini arthur chigoriwa
vanhu vakawanda kumasvingo vanotiwo vamirira kubudiswa kwemakurukota ehurumende matsva nemutungamiri wenyika mutsva vaemarson munangagwa nechidokwa dokwa vachiti vanotarisira kuti vachashara vanhu vanogona basa zvisinei nezvemapato ezvematengerwo enyika avanobva. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vataura nestudio 7 masvingo vanoti vanovimba kuti vamunyange vaga vachabatanidza nyika kubudikidza nekushara makurukota ehurumende kubva kumapato akasiyana-siyana, masangano akazvimirira oga, vemabhizimusi pamwe nanamuzvinafundo. Vanimbo mushure vanogara kupangoleni vanoti vanoshuvira kuva nemakurukota matsva kubva kwakasiyana-siyana.
Haasi kuona sikwedu isu vana vemuno muZimbabwe tukawanawo kana kabineti yakabatanwa ine pfungwawo dzimwe nyowani, tinoona sekuti izvo zvinobudirira, nekuti tikangoramba tine focus nemunhu wani kana kuti neaivapo tsaro iyo, handifungi kuti tine chimuko, bcause toda kuti izvo zvibochinjavo tiwane zvokuita, maindastry avhurwe, zvikafu pano naapavo zvichibetsegwa, tiwanewo kuti nyika yedu inyatsokumira zvakanaka.
Vatamuka Chingome vanokurudzira mutungamiri wenyika kuti achibatanidza vanhu pavachashara makurukota emapazi ehurumende yavo ayo anotarisirwa kugadzwa svondo rino.
Sikabiri yatodai sitoda kabhini ini coalition yakamikisiwa irregardless of party hauri. Saka tinoda kuti vanhu vakabatanawo vakubatanidza pfungwa pamwe, because tikasiya tikada kuti one standard party, one state policy yayo yekuti munhu ari one party one munyika, zvosiyana, inongoramba ingori same view.
Vamwe vazhinji vanoti sezvo vamunangagwa vakati hurumende yavo icharwiswa huri, vanotarisira kuti vachadoma vanhu vasina nhoroondo yehuri kuti nyika igadzirisike. Mumwe wevane maonero akadai ndiva Wellington Piri, avo vanoti pave kudiwa vanhu vanogona basa kwete zvechizivano.
Isu sevagari vekumasvingo sematatura turi kuita iko zvino, senyika yedu iri kutanga kugadziriswa patsva zvakanaka, tinoda kunyanya kupa ivo vakuru vari kutungamirira mugadziriswa kwairi kuitwa iko zvino izvizvi, nemagadziriro avari kuita iwowo, kuti dai vachinyatsa kuona kuti vatigadzirire kabhineti ine muono sevavanawo, kureva kuti iko vachapiwa mabasa ekuita vave vanhu vanotoita mabasa semaitirwo anodiwa kuti aitwe chaivo chaivo, tichitarisa kuti vanhu vane nguva yakareba vane mukutambura corruption dzichiitika, ende kachinji corruption dzanga chinyanya kuitika kune zvigaro zvepamusoro.
Amai Sheroni Mangove vanoti vanotarisira kuti mutungamiri wenyika achaenzanisa madzimai nevanhu rume mumakorokota avo.
Tinotarisira kuti mutungamiri wenyika mutsva achaisawo madzimai uye achatora kumapato akasiyana siyana emapato enyika, uye madzimai ngaawandewo.
Sangano reVeritas rinoongorora nezvematongerwo enyika rinoti bumbiro remutemo rinopa vamunangagwa simba rekudoma makurukota avo matsva kubva pavakatoreswa mhiko musi wechishanu. Nekudaro zvinotarisirwa kuti vachadoma nekutoresa makurukota avo mhiko yekutanga basa svondo rino. Kunyange hazvo vanhu vazhinji vane tarisiro yehurumende yemubatanidzwa vatotanga kukanda pamadande mutande mazita evanhu vanoshuvira kuti vave makurukota kubva kumabato akasiyana-siyana. Asi bato reZANU-PF rakatobuda pachena kare kuti harisi kuzoumba hurumende yemubatanidzwa kana inofanira kubata matomu. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato iri, vamunyaradzi Paul Mangwana, vakaudza Studio 7 kuti bato ravo richatevera bumbiro remutemo iro rinoti bato rinenge riine anga ari mutungamiriri ndiro rinopedza temu yokutonga. Izvo zvinoreva kuti shuviro yeruzhinji yehurumende yemubatanidzwa icharamba iri zviroto. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Apo mauto eZimbabwe Defense Forces ave kudzokera kumabharaki kwavo zvichitevera chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Veruzhinji muHarare vanoti masoja akaita basa ravo nemazvo uye akanga asingatore mari kana kushungurudza vanhu panguva iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanotyira kuti sezvo mauto ave kudzokera kumabharaki, mapurisa ave kudzoka mumigwagwa kuzovashungurudza. Vati shuviro yavo ndeyekuti dai masoja aramba ari mumigwagwa kana kuti ashande pamwe chete nemapurisa, vachiti izvi zvingapedza uori uhwo vati hunoitwa nemapurisa zvakanyanya. Panguva yeOperation Restore Legacy, masoja ndiwo ange ari kumira mumigwagwa, uye veruzhinji vati pamaroadblocks pavo painge pasina zvokutorerwa mari sezvinoitwa nemapurisa. Vachausi Muchemwa vanoti mauto aita zvebasa kwete zvekutorera vanhu mari zvinoitwa nemapurisa. Vanoti masoja aingobvunza zvitu pachete kwete kuita zvekubhadharisa vanhu.
Ndanga ndiri kumusha musi wesande tichidzoka, maroadblock mamusina, ende masoja aingobvunza zvitu ongokuti chiendei kwamuri kuita se kwamuri kuenda. Masoja akanaka.
Vanoenderera mberi vachiti vangade zvavo kuti masoja ashande pamwe nemapurisa kuti uori hupere kumapurisa. VaJohnston Chirwa vanoti masoja ana kumbovashungurudza panguva yeOperation Restore Legacy uye vave kutotyira kuti mapurisa achaomesera vanhu apo ave kudzoka zvakare mumigwagwa.
Mapurisa vanga vari vanhu vatojaira izvozvo kuti vanotowana mari everyday mustreet. Pese pavakubata vanga vajaira kutsvaka mari muvanhu. Saka handizivi kuti culture iyoyo ichapera here kana kuti vadzidzawo here.
Kunyange vanoitawo zvekutakura vanhu vanoti svondo rapfuura iri kwaishandika chose sezvo kwange kusina mapurisa avo vati anogaro vatorera mari pamugwagwa. Mumwe anochaira kombi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti zvinotori nani kushanda nemasoja pane mapurisa.
Mapurisa hatikuada mudhara tikutora kana zvodo tozotika ndoana watotakura each and every day pamapapa ningapi iwo unotakura mupurisa handitika wopinda mutown anobva asiona kusunga tuda magana asiparodi.
Zvinonziwo mamwe mapurisa haasi kufara nekufarirwa kuri kuitwa masoja neveruzhinji uye ari kuudza vanhu kuti vanobatsirwa nemasoja pane zvese zvavanenge vachida. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nokuita kwemapurisa ayo vanoti ave kumira pamugwagwa pese pese achibvisa vanhu mari kana kuda chioko muhomwe.
Oh, zviri kunzi hanzi makomishina every month vaipiwa ma5000 zvira kuti pamwedzi anenge ane 20,000 isiri mari yepei nenyaya yemapurisa avaisa ichi murudzi.
Asi mapurisa anoti anenge achiita basa rawo uye munguva pfupi yapfuura akazivisa kuti ainge ave kuzoderedza uwandu hwemaroadblocks asi izvi hazvina kuitika. Kunze kwemaroadblocks mapurisa anofambawo mumisika, zvitoro nedzimwe nzvimbo achibhadharisa vanhu choko muhomwe zvikuru sei vaya vanenge vasina mapepa ebasa akakwana. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheri Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Operation Restore Legacy chirongwa chakaitwa nemauto kugadzirisa zvinhu zvainetsa mubato riri kutonga reZANU PF zvikuru sei kubata nhubu dzinonzi dzaifurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuputika kwaitika kumabvirazuva kweguta remuchina riri kumahombekombe reNingbo kwauraisa vanhu vaviri, vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Kuputika uku kwaputsawo zvivakwa, kuparadza mafafitera uye kuboora maburi muzvivakwa zviri chinhambwe kiromita imwe chete. Vanhu vemuNepal vari kuvhota nhasi musarudzo dzinonzi dzakakosha. Vari kusarudza vamiriri vematunhu manomwe matsva akaumbwa pamwe nenhengo dzedare reparamende. Sarudzo idzi ndidzo dzekutanga dzematunhu. Vamwe vedzisvondo vanoti vanotambira nemufaro chiitiko chekuchinjanwa kwemasimba ekutungamira nyika chakaonekwa muZimbabwe svondo rapera apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabvuma kusiya chigaro mushure mekupindira kwemauto. VaMugabe vakanga vatonga kwemakore makumi matatu nemanomwe. Vaive mutevedzeri vavo vavakazodzinga vaEmmerson Mnangagwa ndo vakazogadzwa semutungamiri wenyika mutsva nemusi wechina chapera. Father William Guri vekereke Roman Catholic vanoti makore makumi matatu nemanomwe vaMugabe vari pachigaro pane zvinhu zvakawanda zvakatadza kubudirira kuburikidza nematongero avo. Asi Father Guri vanokasikawo kuyambira vana veZimbabwe kuti vasarare nezamo mumukanwa vachitadza kuita zvavanosungirwa nebumbiro remutemo kuti vaite vachizvisiyira kune vechitendero. Ngatinzwei vachitsanangura muhuru kure yataita navo pamusoro pezvakaitika munyika.
Chekutanga ndoda kuti chitwe ichi chinhu chatifadza tese chaizvo. Nekuti tanga takatarisira kuti pave neshanduko muZimbabwe. Zvikuru takananga neutungamiriri waMugabe wemakore 37. Pane zvinhu zvakawanda zvanga zvichitadza kufambira mberi pamusana pekuvapo kwavanga vakaita nematongero avanga vachiita. Vanhu vese tanga tichizwa kuti zvinoda kuti zvishanduke. Zvakashanduko iyi yazouya nokudaro. Kuya kweshanduko iyi kunofadza munhu wese anga akatarisira shanduko muZimbabwe.
Vazhinji vanenge vachitarisa kune zvitendero mukuti nyika inge ichitongwa zvakanaka zvinotarisirwa zvinogutsa vanhu vese zvine runyararo. Zvii zvamungavimbisawo vana veZimbabwe panyaya yakadaro?
Chandoda kuimbisa vanhu veZimbabwe panyaya dzechitendero nebasa redu ratinoita takanangana nerunyararo nekugarisana nebudiriro munyika ndechekuti isu vezvitendero hatina kumbobvira takatsveta nyere pasi. Nguva yese iyi tinenge tichingonamata. Vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuwane chivimbo chokuti pane vanhu vanotinamatira nguva dzese. Asi chatinoda kusimbisisa ndechichi chokuti kunamata hakugoni kutora nzvimbo kwerimwe basa rakakosha rinofanirwa kuitwe nemugari wese wemuZimbabwe. Rinova basa rokuchengetedza nokusumudzira bumbiro remutemo wenyika. Vanhu vazhinji vanoti kana zvinhu zvavo vanoti imi vafundisi namatai. Pamwe vafundisi hamusi kunyatsonamata. State inamata nguva dzese. Ndinofunga kuti kazhinji isu sevagari vemuZimbabwe, sevana vemuZimbabwe, dzimwe nguva tinorara nezamukanwa tokangana kuti chisungo chenyika yedu chinoti kudii, kodzero dzedu dzinoti kudii, vatakasarudza tinotarisira zvipi kwavari, vatakasarudza tinokwanisa kusvika pavari tichivataurira zvichemo zvedu nezvido zvedu nenzira ipi. Saka ndinoona kazhinji vanhu vachida kushandisa munamato senzira yekudimburira kusvika pavanoda kusvika, vachiregera kuita basa chairo chairo revagari vemunyika ravafanirwa kuti vaite. Saka munamato aiwa musatityire minamato iripo, asi tine basa rakakosha sevanhu vemuZimbabwe ratofanirwa kuita.
Pangave netarisiro yekenani itsva here apa, Father Guri?
Inini kenani itsva handiioni nekuti changoitika apa ndechekuti pabviswa waMugabe. Vamunangagwa vanga vashanda navaMugabe kwemakore ese avanga vari kumwe chete. Zvizhinji zvanga zvichiitwa navaMugabe, vamunangagwa nevamwe vese vari kupinda muutungamiriri vanga vachiita vari pamwe chete. Chitsva chandiri kutarisira kuti chingaitike ndechekuti mafambiro akaita zvinhu mumasvondo mairi apera ekunyanyoramba vakatsamirana nemutemo. Hurumende yakatorwa nechisimba asi zvine mutemo mukati. Mauto akapindira zvine mutemo mukati. Dai hurumende itsva iyi yangoramba iri muforo iyoyo, isambobude muforo iyoyo yokuita zvinhu zvese zviri maringe nemaererano nemutemo wenyika.
Vanga vari Father William Guri veRoman Catholic Church vari parunare neStudio 7 vari kuAnnapolis mudunhu reMaryland muno muAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kana mutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa vakabudirira kutevera zvavakataura pakutoreswa kwavo mhiko, upfumi hwenyika hunogona kusimuka. Vamasimba kuchera vanoti vanowirirana nezvakataurwa navaMnangagwa panyaya yemashandisirwo emari munyika uye zvavari kuronga kuita kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire zvakare. Vakuchera vanoti vaMnangagwa vakataurawo chokwadi kuti nyika yakasungwa neuori uo unonzi huri kudzosera nyika kumashure. Ngatinzwei hurukuru yatakaita navo.
Ndinoona kuti pane zvinhu zviviri zvatinofanira kutarisa. Iso dzavakapa zvinhu zvavaitaura ndizvozvo chaizvo zvinofanira kuitika. Chekutanga kuti mukushandiswa kuri kuita mari kana mukushanda kuri kuita mari vanhu vakurudzirwe kunge vachishandisa atingati maformal channels mabhengi nedzimwewo kuti mari dzinge dzichikwanisa kutenderera. Izvi hazvinhu zvisiri kuitika. Vakataura nyaya yekuti vanga vachida kuti vapedze dambudziko reuori kana kuti corruption. Tinoona chinhu chechokwadi. Nekutaurawo kuti munyika muno munee musina mari yakawanda yatingati liquidity. Saka vanga vachiti vari kuda kudzigisa mari dzinobhadharwa nemaexporters. Semunhu anga ari musystem ndinonzwisisa kwavari kubva uye zvinhu zvavangatara ndo zvinofanira kuitika. Tichada kuti tione pachazoburitswa kabineti yavo kuti zvinhu zvavari kutaura izvi vanozokwanisa kuita kuti zviitike here, nekuti ndinorangarira wacho wavatsiva vamugabe pese pavaiwana mukana wekutoropodza zvakaita seuori vaitoropodza vachiti corruption hatidi, asi taingoiona ichiramba ichiti. Saka zvinhu zvakakosha kuti tichizoona kuti wavatazotuma kuti anga achiita basa iri, ndichireva gurukota rezvemari, gurukota richazoona nezveupfumi, gurukota richazoona nezvekutengesirana, ndivanani, vanhu vemhando yakaita sei, uye vanhu vari semu here kana kuti vane vanokwanisa here kuti vachikwanisa kuita zvinhu zvanga zvichitaurwa nemutungamiriri wenyika. Zvinova ndizvo zvinofanira kuitika kuti upfumi hwedu hukwanise kutanga kufambira mberi.
Takanzwawo vachitaura nyaya yekudyidzana kana kumutsiridza ukama nenyika dzekunze, zvikuru dzekumawirira dzakanga dziine ukama hwanga hwagurwa nehurumende yavamugabe. Tingatarisira here kuti zvingabudirira uye vanhu ivava vachizonyevenuka kuya kunotanga mabhizimusi munyika?
Chinoitika nemari haiwanzi kutarisa veani. Inowanza kutarisa kuti pairi kunogara, iri kunogara zvakanaka here, hapana here chinhu chingazoita kuti mari iyoyo mangwana ingozomuka isisipo. Saka kana vakaunza tingati mapolicies kana kuti mitemo kana kuti zviga zvinoita kuti avo vane mari dzavo vafungidzira kuti mari dzavo dzinenge dziri safe, zvinhu zvinokwanisa kuita kuti zvinhu zvavari kutaura zvisanetsi. Vanga vachitotaura nyaya yemaspecial economic zones, takavanzwa vachitaura nezvenyaya yemaspecial economic zones, vachitaura nyaya yekuti vari kuda kukurudzira nyaya yemaexports kana kuti kutengesera kunze kwenyika. Zvazvinoreva ndezvekuti vari kuda kukurudzira avo vane mari dzekunze kuti vange vachiuya muZimbabwe. Chimwe chakakosha chavakataura ndechekuti vacharemekedza mabilateral investment promotion and protection agreements kana kuti mabipa. Zvinova zvinhu zvanga zvisingachaitwi nehurumende yavamugabe. Tichiona vanhu vekunyika dzakaita sana Germany vachitorerwa mapurazi nezvimwewo zvakadaro, vamunangagwa vari kuti vari kuda kuchengetedza mabipa iwavo. Saka izvi zvinozokonzera kuti avo vane mari dzavo vekunze kwenyika vange vachiuya kana vakufila kuti mari yavo iri sefu.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mama suru uyo anotemba ondo mukashupana naye kunosisana kwacheka makuku. Tine mukoma noti mama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombezerana. Madiki madika mina mborisi kwanzi ashupana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa. Nekanguva kadika matone mborisi kwanzi arovana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa. Kuru chipeta muswe kuti madiki vakunje ukango daro mukoma ipako apinda machena.
Nzwisa yekambo masuru kubva kuna Suleman Chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vamwe vevaimbovi vakuru vakuru mubato reZANU-PF avo vakasungwa svondo rapera. Vanhu vakawanda vanoti vane tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nekukurumidza munyika zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika mutsva. Vamwe vedzisvondo votambira netarisiro kugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyamina Chris Gandhi.